Mutongi wedare ra Major Street, vangoni nduna, vatura mutongo wekuti muzvare rushwaya, vasori vaviri vanoti vaSteven Tserai na vaRafius Mufanda uya, pamwe na vaGift Karanda, varambe vari mujeri, sezvo vasingakodzeri kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Asi vanduna, vapa muzvinabhizimusi, vaAli Mohammed, vanove muridzi wekambani Ali Japan 786, mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanduna, vati vaMohammed vabhadhare zviuru zana zvemadhora ari maara TGS mari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pasvondo uri musi wemuvhuro nemusi wechishanu kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa. Vanduna vati zvakare zita ravaMohammed rakangodomwa namuzvare rushwaya pavakasungwa, izvo zvakarambwa namuzvare rushwaya mudare. Vatiwo humbo huri pamberi pedare hausi kunyatsonzwisisika kuti chakanyatsoitwa navaMohammed chaizvo chii mukuparwa kwemhosva iyi. Vatiwo muzvare rushwaya nevamwe vavo havakwanise kuvapa mukano wekubhadhara mari yechibatiso nekuti vanhu vanozivana nevanhu vakawandisa zvokuti vanogona kusamirira kutongwa. Vanduna vatiwo vasungwa vana ava vane chekuita nekuparwa kwemhosva yavari kupomerwa uye vanokwanisa kuvhiringidza umbowo kana vakapiwa mukana wekubuditswa mujeri. Vanduna vati muzvare rushwaya vakaedza kupa mumwe mupurisa mari yechioko muhomwe pavakasungwa vakati vatserai navamufanda uya vakaedza kuvhiringidza umbo hwepaCCTV hunoratidza zvakaitika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport pakasungirwa muzvare rushwaya. Vanduna vati vakaranda vakaedza kutyisidzira vafakazi munyaya iyi nekupinza kwavanonzi vakaita zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vachiziva havo kuti amai Mnangagwa havanei nechekuita nezvenyaya yegoridhe iyi. VaTapson Dzvetero avo vari kumirira muzvare rushwaya pamwe navaAdmaya Rubaya avo vari kumirira vatserai vati havana kufara nemutongo wedare uye nyaya yavo haina kubatwa zvakanaka nedare raMajor Street. Magweta aya ati achakwidza nyaya iyi kudare repamusoro kuti mutongo waturwa navanduna uongororwe. Izvi zvatsinirwa negweta ravamufanda uya vaJoshua John Chirambwe.
Pamutemo kana pakanzi munhu wani apiwa bail, zvinoreva kuti vamwe vake vaakasungwa navo vanofanawo zvakare kuti vapiwewo bail. Saka zvaitika nhasi hatisi kubvumirana nazvo nekuti dare repasi rinovairo magistrates court rapa munhu mumwe chete bail rikasafungawo zvakare kuti vanhu pamutemo vakafanana vanofanira kupiwawo mutongo wakafanana dare richienzanisa.
VaChirambwe vati dare harina kutarisawo kuti kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso yave kodzero pasi pebumbiro remitemo yenyika.
Dare harina kuzvinzwa zvatakariudza kuti fourth accused person anova iRafios ndiye akatosungisa vamwe. Saka naizvozvo tinoona kuti dare harina kutoonawo zvakare kuti pane inonzi right kana kuti kodzero yekupuwa bail irimo muconstitution yenyika yeZimbabwe.
Mutongi wedare ati vasungwa ava vagodzoka kudare musi wambudzi 27. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.